chirongwa chakanaka. Chirongwa chinotipa mukana kuti kwatinogara kwatinobva kwese uko tinge tichifambawo madistance akareba kuti tiende kunonyoresa. Chirongwa chekuti tiri kuchitambira nemaoko maviri. Asi dambudziko ratirongoona nechirongwa ichocho ndechekuti vana havana kuziviswa zvakakwana kuti kune chirongwa chakadaro chiri kuuya. Ndochekutanga chechipiri, hapana information yakakwana yekuti tinge tichiziva kuti vacho vari kumbozviita ndivanani, vakadzidziswa basa ravaroda kuita kupi, vachange vachishandira vari papi kusvika riini, uye basa racho vanenge vachiriita sei. Saka kana tisina information yakadaro, zvinoita kuti zvinge zvichiomera vanhu vanenge vachida kunge vachinyoreswawo kuti vange vachivhota. So ndiwo matambudziko atiri kuona neprocess yakatanga nezuro iyi. And takatarisira kuti pamwe election commission nekufamba kwenguva ichange ichibuda pachena kuti process yacho ichanyatsombofamba sei. Nekuti information iyoyo yakakosha kuti vanhu vange vachikwanisa kupindira munyaya dzesarudzo pachazodeedzerwa sarudzo.
Chii chamungafunga kuti chakatadzisa boka rezeki kuita shambadzo nezvose zvamuri kutaura izvo?
Zvinonetsa kuti tinge tichiziva kuti nei zvatanga ndichitarisira zvisina kunge zvichiitwa nezeki. I'm sure zeki iyoyo inokwanisa kuzvipindurira panyaya dzakadaro. Asi semaonero edu hatifaniri kunge tichimhanya-mhanya kupindira mune nyaya dzesarudzo. And hapana reason yekuti tinge tichimhanyiswa kunzi handeyandei tinonyoresa kunovhota tisati tanyatsokuita basa racho rese rinofanira kunge richiitwa kuti vanhu vanyorese mune zvakanaka. Saka tiri kungoramba tichikurudzira Zimbabwe Election Commission kuti inge ichipa vanhu mukana wekuti vange vachinyatsonzwisisa kuti chii chiri kuda kuitika, kuti tinge tichipuhwa information yakakwana, kuti tinge tichinyatsoziva kuti vacho vari kuuya kuzonyoresa vanhu ndivanani sezvakataura.
Imiwo semasangano anoshanda akazvimirira, makapuhwawo here mukana wekunge muchiisawo pfungwa dzenyu muchirongwa chisati chasimuka?
Semaziviro edu chirongwa ichi chinenge chirongwa chaingokurukurwa sekuziva kwenyu. Kana tanangana nesarudzo kune mobile voter registration process inowanzoitwa, asi iyoyo inoitwa chete kana zuva resarudzo rataurwa. Saka isusu semaonero edu process iri kuitwa izvezvi haisiriyo process yatinowanzotarisira kana tichinge tatarisana nenyaya dzesarudzo. So iyi process iyi tiri kutoionawo sebonus. Saka hatina kupuhwa mukana wekuti tinge tichipinda muhurukuro dzebonus iyoyo kuti zveshuwa vanhu ngavaendeswa vachinonyoreswa kuzovhota. Asi tinotenderera kuti ivo vaimbonyanyozvifunga zvenyaya dzekuti vanhu ngavanyoreswe kuzovhota, vanhu vanga vachiteererawo zvichemo kuti aiwa tinodawo mukana wekuti tinyorese kunovhota.